uva jonga kande miri situation ya takata sana na ayo ya kaipa shukuru no kuda kudenda re COVID-19. Tino pumirana na zo kuti alisi denda ratingango tarisira kuti hurumende yoga ingari gadzira.
Imi osema kereke ndezvipi zvamuri kuitawo mukubatsira munyaya iyoyi?
Isu tine majana atafunga kutora atava nenguva tichimanya nawo. Yekutanga ndeyekuti tiri kumanya nepfungwa dzekuti vanhu vange vane ruzivo kwakakwana pamusoro pedenda, nekuti pane information dzenhema dziri kumanya mukati menyika. Chechipiri ndechekuti takatangawo chikamu chekuti tipe vanhu zvekudya. Chechitatu inyaya yekuti tirambe tichibatsirana nezvipatara zvedu. Tiri kuzvipatara, tine zvipatara zvemachurches zvinova ndo zvakawanda kumamisha. Kana tichibatsiridzana nezvipatara izvozvo kuti zvinge zviri COVID ready, saka tangachipudzira mberi zvipfekwa zvevanorapa kuti vagone kuzvidzivirira, uyezve nekugadzirisawo kune zvimwe zvipatara kwanga kune mvura dzisingashandi zvakanaka. Tangatibatsira kuti tivakidzire kuti mvura dzireko, nenyaya yekuti COVID inoda kuti vanhu vageze maoko, inoda kuti nzvimbo dzinge dzakashambidzika.
Tichitarisawo panyaya yenhomba, Reverend Dr. Mutata, munofunga kuti Zimbabwe yakagadzirirawo here kunge yaakuzopa nhomba kana yava kuwanikwa munyika?
Tiri kufunga kuti panyaya yenhomba hakuna nyika yakagadzirira zvakakwana nyaya dzenhomba. Gadziriro ndofunga haina kukwana, asi chinodiwa ndechekuti zvatinoziva kuti gadziriro haina kukwana. Zvinotsvaka kuti isusu umwe nomwe atambe jana rokuti timeke shuwa kuti chigwere hachipararini. Hongu tiri kunzwa kuti kune vanoda kutibatsira vachatibatsirawo, but havagoni kutibatsira ivo vasati vazvibatsira zvakakwana.
Tiri kunzwawo kuti kune vamwe vemakereke vari kutokurudzira nhengo dzavo kuti dzisazotora iyo nhomba iyi kana yakuwanikwa munyika. Zvii zvamungataurawo imi?
Tiri kuona mhirizhonga iri pakati pevanhu vari kuti nhomba hadzifaniri kubayiwa. Hapana asingazivi kuti nhomba yagara ine maside effect. Nhamo yaitika ndeyekuti vazhinji vamwe vechitendero vari kutsvakawo relevance munguva iyoino yeCOVID-19. Saka vanotsvaga kuti vangabatsira sei, asi kana vana masolutions ngavauye nawo. Uyezve kana vachifunga kuti ivo havadi kubayiwa nhomba, ngavarege kubayiwa nhomba. But chatinoziva ndechokuti nhomba yakararamisa vanhu vakawanda munyika yekwedu, uyezve tinovimba kuti nhomba icharamba ichiraramisa vanhu.